manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhu rakanaka vatereri tinosangana zvakare manhu ranhasi uri musi wemugovera kurume 3 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chinoi yomirira kunzwa kuna vaNelson Chamisa avo vachange vari mutauriri mukuru weMVC Alliance Rally mangwana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvobatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira vari kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvinounza mari mumhuri. America inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vakuru nemakambani anodzidzana nehurumende yavamunangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuchinhoi nenzvimbo dzakapoteredza guta iri vanoti vari kutarisira kunzwa kumutungamiri mutsva weMDCT vaNelson Chamisa mangwana kuti urongwa hwavo huchange hwakamira sei musarudzo dzegore rino sezvo vechidiki vari kutarisira zvakawanda kuna vachamisa Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Vachamisa vachange vari mutauri mukuru vachitaura pamisangano yeMVC Alliance kekutanga kubva pavakagadzwa semutungamiri webato zvizere. Mumwe wevechidiki vaGeshe Mudzoto vati vange vasingaende kumisangano yezvematongerwo enyika asi rwendo rwuno vachaenda kunonzwa kuti vachamisa vachataura zvinobata vechidiki here.
Ndeina unonzwa kuti achanotaura zvechii zvemabasa here kana zvisi zvemabasa here kana tichingoona zvisukamira sei tozodeida kuona unonotsa chezvo achanotaura zvinhu zvine pundudzo here kana kuti zvisina pundudzo ndo uno dada unonotsa achamisa kuti anonotaura nezvinyi anenge achitaura here nezvekuvaka kwenyika here kana kuti siri kuvaka kwenyika
vadzoto vati vachanzwa vatungamiri vose vozosarudza kuti vangavhotere ani
tizvoto ngeso iro uchipana kana kutobvisa mudharo womukuru aripo pachigare kozvino
Mumwe wechidiki anogara muchikono hono vaDarius Modzi vati vanotarisira kuti vachamisa vataure zvakadzama kuti vachaita sei nenyaya yehupfumi izvo zvinoita kuti vawane mabasa.
Chidiki tinoda kunyanyonzwa panyaya dzemabasa kuti kumberi uku takagadzirwa zvipi navachamisa. Sinzi vari vechidiki tinotarisira kuti vane muono wakafanana newedisi sevechidiki. Kozi makore atararama tinonge nabasa awandisa. Kuchikoro takabva tikachengeta masetifiki dzemudzimba.
Mutevedzeri wemirongi yemisangano muMDCT vaAmos Chibaya vanoti vanotarisira kuti vanhu vakawanda vachapinda musangano wemangwana nekuda kwavachamisa avo vavati vari kugamuchirwa zvikuru nevechidiki pamwe nevakuru.
Idzo wetsvo mudunhu rechinhoi vanhu vese vari kufara kuridza mukururu kufarira mwana wavo mwana wechidoko Nelson Chamisa kuti anga achizoita the real new dispensation yekuti anga achitungamirira urongwa.
Vachamisa avachange vachimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vanotarisirwa kutatsurana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Zvino zvizvarwa zviviri zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvabatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvirongwa zvinounza mari mumhuri. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Sangano re Diaspora Care Forum DICAFO raparurwa zviri pamutemo muJohannesburg kuSouth Africa nemunyarikani waro vaAusten Moyo pamwe nemukuru waro mutsva vaSox Chikovero. Vachitaura pakuparurwa kwesangano iri, vaMoyo vati chinangwa chikuru chesangano ravo ndechekukurudzira vari kunze kwenyika kuti vakwanise kuita mabasa anovapa mari kuitira kuti vasazoshupike nematambudziko akaita serufu nemamwe.
Tinoona kuti vazhinji vacho vamwe vasina madocuments, vamwe havana nzira yekuti kana vafa vari muSouth Africa miviri yavo inotora about maybe 3 weeks or so vasina kuendeswa kumusha. So Diaspora Care Forum taitanga because tinoda kuti tibetsere vanhu vekuZimbabwe kuti vave nedignity kana vari muSouth Africa, kana munhu ashayikwa ari muSouth Africa pave ne a way kuti vaendeswe kumusha.
VaMoyo vatiwo masangano achitange achishanda neDICAFO achabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukutanga mushandira pamwe mabhizinesi pamwe nekuchengetedza mari zvine hungwaru senzira yekusimudzira upfumi hwenyika kana vachinge vazodzokera kumusha. VaChikowero vatiwo DICAFO ichashanda nevanhu vari muSouth Africa, Botswana, Swaziland, Namibia neMozambique.
Good example yatoda kutarisa ndeyekuti tikaona zviri kuitika kuRwanda. Rwanda iri kusustainwa nediaspora. Diaspora ndo iri kusustaina investment yemuZimbabwe. Saka Diaspora Care Forum iri kuuya neyatinoti 2-in-1. Two in one, there is a funeral policy, there is a cashback. Cashback in your commission irikuitwa set aside. Yekuti kana vanhu vachinge vawanda pa platform, vavepo ipapo, vanogona kutorerwa mari iyoyo, vopuwa vachifandiwa mabusinesses avo vaenda kumusha, kwete kuti kana vadzokera kumusha vanhu vosvika vachikumbira mari kana kuti maburdens vasvika kumusha wabva kudiaspora.
Masangano emuSouth Africa achange achishanda neDICAFO anosanganisira Guard Risk, Prosperity Funeral Advisors ne Retail Funerals. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuwedzera negore zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yemuZimbabwe. VaTrump vanoti vakatora danho iri nezuro sezvo pasina zvachinja muZimbabwe munyaya dzekodzero neutongi hwejekerere kubva pakatanga zvirango izvi muna 2003. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yedanho ratorwa navaTrump. Asi nengo yeZANU PF vaBelieve Gaule vaudza Marvelous Mhlanganya uye kuti havawirirane nedanho rakatorwa navaTrump.
Danho rakatorwa nemutungamiri weAmerica danho risina kunaka. Danho risina kunakira nyika yeZimbabwe. Danho rinovanakira ivo zvavo neshamwari dzavo. Vatisu harina kunaka for vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakatarisira kuti zvaitwa nemutungamiri mutsva zvakanakira munhu wese. Tichienda mberi uku hatidi kunyikudzwa nyaya dzemafanishini. Nyaya dzemafanishini dziri kubva kupi? Izvizvi tichiona zvinhu zvishomu zvichifamba zvakanaka nyore nyore.
Munoona hurumende ichizokwanisa here kugadzirisa zvinhu zvakadai seutongo hwejekerere kuitira kuti zvirango izvi zviwanikwe zvichizobviswa neAmerica munguva inotevera?
Ndiri kuona zvichibviswa zvirango izvi tafura maerechinzi apa zvinhu zvinge zvafamba nyore. Zvekuona kwangu vana Trump ava, inini ndine problem nedambudziko navana Trump. Handidofunga kuti pamwe taita munyama kuti tasvika pandima yakadai tachida munhu ane pfungwa dzakaita saObama ane kufunga zvakanaka naka zvaTrump zviya zviya. Inini ndongozviona kuti aiwa senyika hatidi masanishini, taneta nezvinhu zvokuzva nenyaya dzamasanishini. Toda kuti nyika yedu inake, toda kuti tigadzirise nyika yedu, tishande pamwe chete. Hatidi vamwe vanoenda kunokumbira masanishini kubeki do. Izvizvi masanishini tapedzerana nawo. Zvatinakira ndezvekubva kwamugari Mnangagwa agadzirisa nyika. Nyika yatotanga kuonekwa kuti yaikuenda kupi. Nyika dzekumadokero ngavadzise masanishini, zvinotikanganisira zvinhu zvakawanda. Ende mainvestors haasi kuuya nenyaya iyoyo. Zvingira investors. My investors are not an environment is not my sanction.
Awa vange vari nengwe ZANPF va believe gaule vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye vari kucholocho. Asisachi garo we MDC team America va Dan Moyo vanoti danho rava Trump rinoratidza kuti America inoziva kuti hapana chati chachinja muZimbabwe.
Zvoreva kuti hapana chachinja pamaonero avo ende nesu tinobvumirana nazvo kuti hapana chachinja kuZimbabwe because zvese zvakaitika kuti zvakaitisa kuti masanction aisiwe pekutanga hazvisati zvambochinja. Chakachinja chete musoro wezanupf pavakabvisa one musoro vakaisa mumwe musoro asi zvese zviri underlying mapolicies avo totarisa posa for instance totarisa aipa totarisa mamedia reform that isusu sevanhu vemdc have been calling for nguva yakareba zvese zvinhu zvakadaro hazvisati zvamboitiwa kuZimbabwe saka hatisi kuona chinjo rakaitiwa rungaite kuti masanction abvisiwe.
Tichitarisa kuti nyika yakatarisana nesarudzo munoona zvichabuda musarudzo iyi zvichizoita here kuti zvirango zvakatenderwa Zimbabwe zvizobviswa mune ramangwana.
America iri clear zvinhu zvofanira kuitiwa kuti even maelection acho aoneke semaelection ari free and free. Chekutanga media inofanira kuvhurika for everyone. ZBC inofanira kuti ikave marali emapato ese ari kukontesta not just ezanupf. Secondly, mareform anofanira kuitiwa akataurwa iwayo yekuti vanhu havafaniri kushungurudzwa kumaelections vanofanira kuti vavhote vari free and fair. Saka zviri pavari vanhu vezanupf kuti vameke sure kuti zvinhu zvakadaro zviri in place.
Sachigaro weMDC team America vaDan Moyo vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari muVirginia kuno kuAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamaswaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Hurumende yava Emerson Munangagwa yasvitsa nhasi mazuva zana iri muhofisi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa pfungwa dzevanhu pamashandiro ehurumende iyi.
Mukuru wezangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vanoti chinhu chikuru chavanoona chaitika muhurumende yavamunangagwa kugadzirika kwehukama pakati pemapurisa neveruzhinji. Asi vanoti pane zvakawanda zvinosanganisira kuvandudza mitemo inobatsira kuve neutongi hwejekerere pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika, vamunangagwa vari kungotaura chete pasina zvinobatika zviri kuitwa.
Vamunangagwa vagona zvikuru sei kutsaura kuti Zimbabwe yatarisira kushanda navamwe yava ready kugamuchira kuti ite business nedzimwe nyika. Asika dambudziko nderokuti haisi nyaya yekutaura, inyaya yekuti chimiro chedu senyika, chimiro chedu even takatariswa sekabhineti yedu, chimiro chedu sevanhu vanofanira kunge vachitengeseka, vanhu vari mberi vanotengeseka here kuti investor agone kuti aiwa regai ndiende kuZimbabwe.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvisinei nekuvimbisa kwavo shanduko kunyanya mune zvematongerwo enyika, vamunangagwa vana zvakawanda zvavaita pakuvandudza mitemo yakasiyana-siyana zvikuru ine chekuita nesarudzo.
Vamunangagwa vakaita vimbiso kuti vachashandura politics dzemunombo dzisave dzokutukirirana dzisave dzoku chisitirana zvisave poisonous asi tiri kushandisika kuti ndivo ivo mbune vari kunyanyobatikana nenyaya yehead speech kutukirira maopposition parties kutukirira maG40 varikushandisa hed speech kunyanya kumapolitical opponents avo ndiyo tsika yaingoitwa navamugabe naivo vevanenge vasiri kuda kushanduka kubva patsika iyoyi.
Mukuru wesangano replatform for youth in development vaclaris madhuku vanotsigira maonero ekuti kunyange hazvo vamunangagwa vakavimbisa uye vari kuramba vachitaura kuti vanoda sarudzo dzakachena hapana zvinobatika zvavari kuita kuti izvi zvive zvichaitika. Vanotiwo nekuda kwekuti vamunangagwa vakapinda pautungamiri vachibatsirwa nemauto vanoona sekuti munyaya dzezvematongerwo enyika hurumende yavo ichiri kuita utongi hwechisimba sezvaingoitika muhurumende yaive yava Robert Mugabe.
Hurumende yamunangagwa ihurumende yakauya nekuda yatingati ku sekuti vari kutonga nemasoja saka tinongoona kuti utungamiriri hwavo huchiri kungoratidza zvekuti huchiri utungamiriri hunoda kushandisa chisimba sekuti mastudents kunasi vanga vachiita mademonstrations vakasipureva mvura pano nepapo vese vanenge vachida kuedza kupikisa hurumende sekuti tinoona kuti kubulawayo pane vakaenda vemutwakazi vakabatwa vakarohwa vanga vachida kuti vataura nenyaya dzegogo rahundi saka ndinongoti pama 100 days ava vamunangagwa zviripo zvakawanda zvisati varatidza kuti vari kubudirira mune zvavakataura.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti kusvika pari zvino munyaya dzezveupfumi veruzhinji havanganyanyogunun'una pamashandiro avamunangagwa sezvo ari kuedza kugadzirisa ukama nenyika dzekumadokero idzo dzange dzave makara asionani nezimbabwe.
Tingati pachiri padhuze kuti tingataure nyaya yekuti ikonomi yanga yatovandudzwa ende uye hatingaexpecte kuti pangatoita madhiri mahombe hombe angaitike pa3 months papapa plus toda kutarisa futi nyaya yekuti vamunangagwa pavakatora chigaro sapresident nyika yedu yanga iri pachirungu epariah state saka iyezvinozvi we cannot run away from the fact yekuti vanhu vakuita kanenge kainterest maforeign investors vaaneka interest kekuda kuuya kuzoisa mari yavo mukati meino nyika ino.
Chikwana anoti panyaya yehuori uhwo vakapika kuti vacharwisa zvachose vamunangagwa vari kukundikana nekuda kwekuti bato ravo rezanupf rine nhoroondo yekusave nehanya nekugadzirisa dambudziko iri. Nhau rehurumende reherald rinotiwo vamunangagwa nehurumende yavo vakwanisa kuita basa rinoyemurika mukati memazuva zana vapinda muhofisi asi veruzhinji vacharamba vakaisa maziso avo pana vamunangagwa nehurumende yavo vachida kuona kuti vachakwanisa here kunyatsounza shanduko ichava papundutso mukati memwedzi inotevera sarudzo dzisati dzaitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rwendo rwekushanyira Africa rwegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson mukana wekuti America izviise pakanaka mukubatsira kwayo nyika dzemuAfrica uye kuburitsa pachena kukosha kwakaita ukama hwayo nenyika dzemuAfrica. Mumwe mukuru mukuru mubazi ravaTillerson anoti rwendo urwu rwakanangana nenyaya dzeupfumi uye kutengeserana paine chinangwa chekuvaka utongo hwejekerere, kugadzikana uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vemuAfrica. Murwendo rwavo rwekutanga kuAfrica kubva musi wakurume 6 kusvika kurume 13 vaTillerson vachasangana nevakuru vakuru venyika dzinoti Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya neNigeria. Yasvika nguva yekuti tichinzwa chirongwa cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanganya huye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tatiregai timboendawo kumaruva timbotarisawo upenyu huri kuraramwa nemadzimai ekumaruva. Taita isu rombo rakanaka takwanisa kuwana mumwe mudzimai anogara iye kugokwe.
Ndinonzi Silivaziso Nduna, ndiri kugokwe Mateka.
Kwakadii ikoko kugokwe kwamuri? Imi semadzimai zvii zvamuri kubata iko kutanga kwegore kudai?
Goke kuno kaka oma tirikori gere isu MP wedu Havana zvavari kumbotiitira kana zvinoonekwa zvine chimeso. Lasi muna December vakauya vachititambisa mabhora vachiti vanozowanawo zvekusiisa but hapana chatakawana. Takungopiwa zvibhuku zvepipo kachibhuku kadiki. Saka hapana kana chatimbobatsirwa nacho.
Mabasa api amuri kubata kuti muraramisowo mhuri?
Kungorima wekoku asi hazvina zvazvobetsera nekuti zvekutsva mbeu dzacho takapiwa zvedu apo nekapako mwe vainyimwawo nematabhukwani hazvibetseri nekuti zvakatsva.
Imi mune vana vangani uyezve muri kuvararamisa sei? Vari kukwanisa here kuenda kuchikoro nezvimwewo?
Ndine vana vaviri asi zvekuti vaende kuchikoro zvacho ndo zviri kunetsa. Vari kuendawo zvavo asi havasiwana vabhadharira school fees. Inini ndakafirwa nemurume saka handina chekuti ndivabetsere nacho. Kungoendesawo kuchikoro musava nenge vadzingwawo ndizvozvo vodzoka vogara pamba tozvatarisa zvoe. Saka hakutongokanga waya hatina kana chatikumbobatsirikana.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maivati chii pamusaka pemararamiro amuri kuita imi semadzimai?
Taingokumbirawo kuti dai vatiitirawo zvimwe zvimaprojectiwo zvishomawo zvekuti dai tawanawo kubatsirikawo nemhuri dzedu nekuti vazhinji vedu vemazera edu ndo vari kunyanya kufibha nevarume. Saka inyaya yekungotambura hapana kana chati kumbobatsirika nacho. Kana vevatitwawo cherowo zvihuku kana chii zvekutiwo tingowanawo kubatsiri zvekuti ite paprojekt.
Makanyoresa here kuti muzokwanisa kuvhota irogore rino?
Inini ndakanyoresa.
Asi mamwe madzimai emunharaunda menyu imomo vakaenda here kunonyoresa?
Vashoma vakanonyoresa, vamwe vanoita zvezvikeiti vodhirora mbowo kuvhotesa dzakaita tasana waishawa. Vamwewo vanenge vachitiwo hazvina zvazvobetsera nekuti hapana chenji inoitika.
Asi imi mune tariro here kuti pane zvichasanduka semudzimai wechidiki zvii zvamakatarisirawo pachaitwa sarudzo dzegore rino?
Ndakatarisira kuti vachamisa vachahwina ende ndine hofu chaiyo yekuti vachahwina ende ndichanaka kana vahwina.
Tombotarisawo zvedu zvimwewo zvamungade kuona imi semadzimai zvichigadziriswa zvii?
Zvakaita sekuti nherera dziwanawo kuendeswawo kuchikoro dzichibhadharisawo nehurumende nekugadzirwa kwemarodhi nekuti kufamba kuri kunetsa. Sekwedu kunoku taisa gonge tine tara pabhukwemanoti rodhi vati hapana tara yacho. Sanzwa nemadhaka hakufambiki kuti uinde kutauni kwacho kunotonetsa. Nezvimwewo zvakaitawo sekuti vanhu vawaniswe mabasa hakuna kana tinongori gere izvozvi mukauya kunoku vakomana vechidiki ava vanongoita basa rekusuta mbanje nefodla nedo. Hapana mamativities avari kuibatsirisanawo nehurumende asi kurugokwe kunoku takasara zvisingaiti.
Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana newe zvakare svondo rinouya nemugovera. Regai tibvatapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, icho tinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemashoko akabva kuna sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba ekutenda mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nehurumende nekubudirira kwavanoti kwakaita chirongwa chekunyoresa kuvhota chebiometric voter registration BVR. Muhurukuro yedu tine mukuru werimwe remasangano akashanda zvikuru mukukurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota
Zim Rights wa OK Machisa. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 va Machisa.
Tinotenda
va Machisa, sangano renyu re Zim Rights tinoona rakanga richiita zvakakosha munguva yekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Imi sesangano munonzwawo sei muchiitendwa kudai nezeke?
Ayo ayo mashoko atinotambira nemufaro mukuru tichiitendawo iye mukuru weZimbabwe Electoral Commission naichigumba. Tichiti kana muchinzwa muchipendedzwa saizvozvo nebato rakaita sairo kana nemusangano wakaita saiwo, zvinotipa isusu manyukunyuku, uyewo zvinoita kuti kana patinenge takuti tiri kushanda semhuri imwe chete yakananga kukurudzira kodzero dzevanhu, kurudzira kuti vanhu vemuZimbabwe vawanikwe vachishanda kana kuti vachiita zvinoita kuti vasarudze vatungamiriri vavo zvakasungunuka, zvinotipa manyukunyuku, zvinoitawo kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti aiwa kuda pane pfundutso pamberi apo. Saka inini ndakamirira musangano weZimbabwe Human Rights Association, ndinoda kupa kutenda zvikuru nekuonekwa kwatakaita neZimbabwe Electoral Commission kuti pane kamwe kanhano katakaita kuti tivandudze basa ravanoita, nokuti isu senge chibetsera kuti basa ravo riendere mberi.
Tichitarisa chirongwa chese chekunyoresa kuvhota ichi, taimbonzwawo muine zvinyunyuto pano nepapo, zvimwe zvezvinhu here zvokuti makasvitsawo kuzeki kuti inge ichizotarisa mune ramangwana?
Hongu ndoda kutsinidzira zvatinogara tichingotaura tichiti zvinhu zvatinoona zvinenge zvakashata hatiregi kutaura ba, ingave hurumende yakanganisa, angave atingati pachirungu maindependent commission anenge akanganisa, tinonyatsotaura towirirana kuti zvinofanira kuitwa sei. Chekutanga chandingada kuzivisa mune Zimbabwe ndechekuti pane kushungurudzwa kwaiitiwa vanhu vedu pavanenge vachiita door to door, yatingati pavanofamba vachikurudzira vanhu kubuda kuenda kunorejista kuvhota. Takambonyora tsamba yekuti aiwa pane mamwe mapato ari kushungurudza vanhu kuzeki, tikazonyora ine tsamba yekutaura kuti pane nzvimbo dzanga dzisingasvikiki zvikuru nevanorarama neurema hwakasiyana siyana. Zvinoreva kuti hamusi kuda kuti vamwe vanhu vaende kunorejista. Takanyora tsamba kuzeki, tikazonyora zvetsamba yekuti onai pane masabhuku madzishe vari kushungurudza vanhu vakarekera kune rimwe bato. Tikanyora tsamba, tikazonyora tsamba yekuti tarisai kune vari kutora maslips aya yekuti kana munhu aenda kunorejista kuvhota pane vanhu vanotora vanokuti tipe tarise serial number ipo tonyora pasi nezita rako. Zvese izvozvo zvinhu zvataitarisa tichibuditsa pachena kuti izvo hazvibvumirwi nemutemo. Kutaura kuno kune ari kujere izvozvo nenyaya yekutorera vanhu zvimaslipi zviya zviya kumasvingo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa kuwana nguva yekutaura nesu. Onika izvenyu vateereri.
Aiwa, maita mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga Kandemiri nechirongwa chako chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Oti property ogidi takabata icho andidi nacho koda sigetara tichichema nezvisapera ndakuda kumbofara woga nekuti namuye mumwe hatirambiri jema aunde aunde ndakuda kumbofara woga aunde hatikomete au pamurezo tichichema aunde aunde ndakuda kumbofara woga aunde
Nago kamanzika chila ti regaiti mbofara tabatashuka kuma gumo kwe chirongwa chedu. Asi regaiti mbotarisa misure na udzedu za nasi. Chinoi yomirira kunzwa kuna wa Nelson Chamisa wachange vari mutauri mukuru we MDC rally ichaitwa munzvimbo iyi mangwana. zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvabatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatira vari kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvirongwa zvinounza mari mumhuri. America yawedzera negore rimwe chete zvirango zvakatemerwa vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yava munangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gifts Dube achikupai nhau dzendebele.
Soko isikati.